Zefa yaiswa panguva yakaoma nechaunga chinotevera nhabvu kubva kumatimana ese enyika icho chiri kushedzera kuti Zdravik Logarusik adzingwe basa sezvo ari kukundikana kuti chikwata chenyika chibudirire makwikwi enhabvu yemuAfrica. Izvi zviri kuitika mushure mekunge maWarriors akarwa 1-0 neEthiopia mazuva mana vachangobva kutatarika nekuita mangange 0-0 nechikwata chebafana bafana chekuSouth Africa icho chaive chakazara vatambi vechidiki. Vanoona nezvemamiriro ezvikwata zvenyika mubhodhi reZifa vaBrighton Malandule vanoti vari kusangana mangwana mangwanani vachizeya kuti kochi mukuru wenhabvu yenyika anokodzera here kuramba ari pabasa kana kuti kwete. Veruzhinji havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa naLogarusik uyo akunda mumutambo mumwe chete pamitambo 14 kubvira apinda basa. Aimbotambira Chapungu Wellington Shangiwa anoti LogarusiK anofarira kudzingwa basa nechimbi chimbi.
Kuti anonzi Logoi aita pati ezvinezvi ngaaende ake.
Muongorori wemutambo uyu vaNomen Chirume vanoti Zifa ngaibatsire nhabvu munyika nekudzinga varayiridzi vese vemaWarriors.
Hatisangana kwatiri kuona kwaari kuenda izvi ndonokapabva kuti 12 oso games angogona game rimwe chete ndipeoramba ina kochi iyo handizive kuti chicha uri kutarisira bvauna kochi iyeyu.
Nhengo yeWarriors Friends Club vaEugene Kuhuni vanoti dai zvaiita Zifa yasiyana naLogarusik yopa Nomen Mapeza basa.
Zvave Mapeza timboona Zifa zvichero zvai zvainoita timbope Mapeza.
Asi murayiridzi wevabati vepagedhe chenjerai dhuve anoti Zimbabwe isamhanyire kuti LogarusiK ngaaende isati yatarisa zviri kukonzeresa kukundikana uku.
We should first of all look for the root cause. Tikawana root cause iyoyo muchawana kuti tinobetserekana, but tikashaya root cause chakaisana nalocal coach ship yedu inokwanisa kungosinka.
Mutori wenhau dzemitambo Admire Muhimeke uyo ave kugara kuEngland anoti semaonero ake LogarusiK aita rombo rakaipa rekusangana nezvimhinga mipinyi pese panenge paita mitambo.
Panonetsa kuti titsi tinojaja coach weMaWarriors yezvinezvi. Anga ari munhu ari kutamba achisangana nezvikonzero zvakaomarara. Kana coach chai chai anogona kana akapuwa timu yakadaro unoona zvinhu zvichinetsa because anonga asina best timu yake. Zvakuzifa kuti vamutandanisa kana kuti vamuchengeta. Asi uchazoona mumwe koshi vachawana anokwanisa kunga sangana nematambudziko akafanana nematambudziko akusangana nakochi.
LogarusiK ane chibvumirano chebasa chaakanyorera neZifa chinoti anofarira kuve pabasa kwemakore maviri uyezve anofarira kuendesa maWarriors kumakundano eAfcon izvo akaita. Chibvumirano chake neZifa chechiri nemwedzi mishanu chakabatana. Asi mashoko ari kufamba anoti Zifa iri kuda kupa basa iri kuna Benjani Mwaruwari izvo vamwe vari kupikisana nazvo vachiti pari zvino Mwaruwari haakodzere kutora basa guru iri. Mutambo weZimbabwe unotevera uri kwomusi wa10 gumi guru apo maWarriors ari kushanya kuGhana kunosangana nemaBlack Stars mumakundano e2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.